zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya zvinozopa kuti mari dzinenge dzadziviswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza paChiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari. Saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwachendevele Zulu vekumatobo avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana makuseni vachifamba netsoka vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakuna chi havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chaichacho kuti vape vana, vana vari kuenda kuchikoro nenzara. Saka zviri kuvaremera iko zvino. Even vana vanga vachichema makuseni nenzara but havana option because vana vanofanira kuenda kuchikoro. Saka zvakatooma, pakatoipa.
Ambuya Gloria Tave avo vari pamudyari gere vanoti mari yavanotambira haikwani kubhadharira vazukuru vavo mari yechikoro.
Especially mapensioneer uchi 120 haigoni kuti ikwane kuti mwana aende ane zvinokwana zvinodiwa zvose nokuti
uzoti zvinodiwa kuchikoro zvacho ainongo achingo ai mvongo mupoto kuti hatina zvatingaita. Takatakatarisa kuti hurumende zvayanga yakavambisa kuti dzidzo yepaprimary ichange iri yepachena takaitisa kunga kuti vachazvi implimenda izvozvasi havanavo zvavaita.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vapatrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze kunyanya nyanya kuzvikoro. Varayiridzi vedu vanozviziva, vatungamiri vezvikoro vanozviziva. Kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata, vakasununguka kutaura nemadistrict
edu, vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu. Mari yedu yemaRTGS ndiyo yatinoti tambira, ndiyo yatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nokuti ndiyo yavanowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati nyaya yekubhadhariswa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu 60 kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro.
Zvaitika kuvhurwa kwezvikoro nhasi zvinorwadza. Tiri kuona kumaboarding schools kunositoenda vana vevanhu vane mari inotori nani. Patasa attendance nhasi yanga ichingosvika kuma60%, asi vana vakavhura musi weMonday vazhinji vashaya mari. Kuzvikoro zviri kuitika ndezvekuti kubhadhariswa kwemaschool fees kuri kuitwa, mazhinji acho achibhadhariswa nemaus dollars. Aakutorambidza vana kudzidza nekuti vabereki vavo havana mari, havana pekutanga.
Izvi zvatsinirwa nasagara wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasvingo vaeston Matthew.
Tadzisa kunyange vana vedu kuenda kuzvikoro izvizvi nokuti mari dziri kudiwako dziri kudiwa ari maus dollars. Ukatarira maboarding school mwana wachitavo techitarisirawo unongafarirwa kuti aidiwo panhangiri paboarding school. Asi iko zvino boarding school inogona kukuudza kuti vanoda 400 mudzidzisi haasi kukora mari yakaita.
Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pa400 kusvika pa600 emari yekuAmerica. Apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pa$100 kune vana vari kusekendari. Zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe National Educators Union kana kuti ZINEU rinoti varayiridzi nevadzidzi vari pakati pezvikamu 60 nemakamu 50 nezvishanu kubva muzana vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi pazuva rekutanga rekuvhura kwezvikoro. Sangano iri riri kukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council wechimbi chimbi wekuzeya nyaya dzemihoro yevarayiridzi kuitira kuti kunyorwa kwebvunzo dzegore rino kusakanganiswa nekukundikana kuenda kumabasa kwevarayiridzi vachishaya mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.